Vatambi vakawanda vane mukurumbira munyika vari munzira kuenda kuzvikwata zvekusouth africa vachitiza mari shoma shoma yemuhoro iyo vanotambiriswa nezvikwata zvemuno kunyange hazvo nyaya iri kutaurwa nezvayo iri yekusiya basa kudynamos kwachristian epupa achienda kubitvest bits mutambi wecameroon uyu haasi ega ayevedzwa nemari yemuhoro iyo iri kuvimbiswa nezvikwata zvekusouth africa mashoko atinawo anoti john juwawo wecaps united nagerald takwara wefc platinum vari munzira kuenda kusouth africa uko vawana basa kuchikwata cheajax cape town icho chaimbotambirwa nakaitano tembo nawilfred mugei juwawo anga ari kusouth africa kwesvondo rese achitariswa matambiro ake neajax cape town asi takwara ari kuenda pasina kumboongororwa sezvo chikwata chekusouth africa ichi chakafara nematambiro ake apo aive kusouth africa makwikwi ecosafa castle cup mashoko ari kubva mumusha wecaps united anoti dominic chungwa nadevon chafa varamba kunyorerana chibvumirano chekutambira makepekepe mwaka unouya zvichinzi izvo vari kumboongorora mamiriro akaita magwaro ebasa avapiwa nezvikwata zvekusouth africa kuenda kuri kuita vatambi ava kusouth africa kwauya makwikwi ecastle laga premier soccer league aine masvondo matatu chete achangopera pachiita mubvunzo kuti ko pachatanga mitambo yemwaka unouya vatambi vanenge vabuda munyika vangani maneja wevatambi venhabvu vageorge deda vanoti vatambi vari kuenda kusouth africa ava vari kutsvaga raramo yakanaka sezvo nhabvu yemuno isingabhadhare zvakakwana nemhaka yemamiriro ezveupfumi munyika
kuripwa kunoita vatambi kazhinji tinotarisira kuti mutambi kana atamba bhora azosvika pamapedyo ekuti amira kutamba bhora ave munhu anokwanisa kuzoudzawo vamwe vanhu kuti pandakatamba bhora hezvinoi vakomana ndakawana mupanda wangu uyu wendigere ndakakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro mari dzemuno nekushanda kuri kuita pachirungu yavanoti ikonomi yedu zvinhu zvetiri kuona zvichinetsa kuti vatambi vebhora wave vanhu vanoitawo upenyu hunonzi upenyu tichitarisawo kune zvimwe nyika zvakaita nana South Africa
muongorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti nyaya yekubva munyika kwevatambi venhabvu inofanira kugadziriswa nechimbi chimbi sezvo mwaka nemwaka vatambi vari kutiza kuenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa
isusu tinofanira kuti isusu ligi yemunomu tiwane masponsors and tiite kuti isusu ligi yedu iite top of the range ifananewo nezvakaita sekusouth africa nekuti vanhu vari kutizira kunana south africa nekuti vari kubhadharwa zvakanaka vamwe vari kutoenda pamozambique kunova kusina bhora vamwe vaakuenda kutanzania kunova kunobhadharwa zvakanaka saka munomu tiri kusaraka tisina vanhu vanotamba bhora chaivo chaivo
chiri kunakidza ndechekuti kunyange zvikwata zvekunana mozambique lesotho botswana netanzania zvave kukwanisa kukwezva vatambi vane mukurumbira vemuno nemari inotodarika yavari kupiwa muno muzimbabwe vamwe vatambi venhabvu vepasi pasi kune dzimwe nyika vave kushandisawo zvekare nhabvu yemuzimbabwe kuita zita kuti vaendewo kunyika dzinobhadhara mari dziri nani vamwewo ndivo vave kushandisa nhabvu yemuzimbabwe kutenga vatambi nemari yepasi pasi vozovatengesa nemari yakawandisa mhiri kwemakungwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.